Joseph yakataura nevatungamiri vemakereke vakasiyana siyana nemugovera avo vakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwenhengo dzayo dzinenge dzasiyiswa mishonga yadzo zvikuru yeHIV and AIDS. Vafundisi ava vanoti zviitiko izvi zvave kusvibisa makereke sezvo asiri ose anoita mabasa akashata saiwaya. Mufundisi wekereke inonzi Cornerstone Fellowship International Dr. Grace May Taruvinga vanoti hakuna mufundisi ane mvumo yekuudza mutenderi wake kuti asamwe mishonga yeHIV AIDS nokuti ibasa ravana chiremba avo vane ruzivo nekodzero dzokuita basa iroro. Dr. Taruvinga vanoti nyaya yokusiyisa varwere mapiritsi aya yakangofanana nekuuraya munhu nokuti mimwe mishonga inonwiwa zveupenyu hwese zvokuti munhu akaregedza kunwa anogona kutofa.
Pesen akambokwisa pamapiritsi ndiye ane right yekukubvisa pamapiritsi. Tomboti it shuga kana wapora handisi vachangoona kuti ukanwa mapiritsi shuga ichoramba ichidzika voona kuti your sugar is now normal, they tell you kuti you are now fine, stop taking medication. But zvekuti munhu ari kurwara kana kuti they are HIV positive, mufundisi omuti you are now free of HIV, voregedza kunwa maARVs, that is not correct. That is actually kwandiri, that is murder by irresponsibility.
VaGeorge Biswick, mufundisi wesangano rinonzi Christian Family Church riri kuchitungwiza vanoti pane chisosi chiri kuitika kune mamwe makereke anoti vanhu vapupure kuti vaporeswa asi zvisina kupasiswa navana chiremba vakambovapa mapiritsi acho.
We cannot say madoctor has kushandiswa naMwari because ari kubatsira upenyu hwevanhu vanodiwa naMwari. Saka chinowanzoitika ndechekuti vanhu vanodzidziswa kana kuti vanokuti you are healed right now, ende vamwe variko vanokochwa kutogadzira a testimony so that zvoita kunge apora but zvisiri verified nemadoctor. Saka izvozvo zvinova zvaita kuti vanhu vaite default pamedication yavo iri very critical paupenyu hwavo.
VaBiswick vanoti vakambosangana nemumwe munhu akange ave kurwara zvakaipisisa zvokuti vakatozotanga kutaura naye vachimudza kuti Mwari anoshanda navana chiremba avo vakapiwa njere dzokuziva mishonga inorapa zvirwere zvese.
Kuti akaenda kune one of these prophetic guys ndobvasiya mache programu yamaARV reri hospital visit anga atoti chitori tasingaiti. So I had to coach and to counsel Monier, but no, look, we don't turn you against my doctors. We actually point you to God. And God uses my doctors, my medical practitioners, which is really right.
VaBiswick vanoti vafundisi vakadai vari kushandisa varwere ava kushambadzira kuti vapora iri nzira yokukwezva vanhu kuti vaende kumakereke avo sezvinoita vemabhizimisi. VaBiswick vakaratidza kusuwa nenyaya yokuti makereke haana kubatana nokudaro pari kushayika kutsiurana pachavo izvo zvave kukonzera kufa kwevatenderi vane zvirwere zvinokwanisa kurapika.
Pano injinia matestimonies aya ende zvotageta vanhu vari vulnerable vakafanana vanhu vari pamedication yavo wo default zvokosta upenyu wavo. Zvokuti dai papa nemekanism yekuti people follow through munhu anenge achinzi iyeye aporeswa pamberi pevanhu, they investigate kuona kuti zveshuwa shuwa here munhu iyeye anozipesera akaita sei, because you discover kuti anotanga kutodeteriorata from there, like the case yandakutokuudzai. Used. But challenge at Nayo is the church is so divided. I want a tall line. Saka you can actually see with the voice Rachel Barrett watered down. And we have anoita stand up against those things. Sometimes anubatova like an enemy. Vamoma groups.
Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano reMen of Valor Purpose and Vision Trust kana kuti MVPV vanoti vafundisi havafaniri kuita dambe neupenyu hwevanhu nokuti vana chiremba ndivo vane ruzivo nehunyanzvi mune zvenyaya dzezveutano.
Handifungi kuti zvingabatsira kuti tiite maexperiments kuita kuita dambe neupenyu hwevanhu. Ndoona chinhu chinosurisa zvikuru chisingagamuchiriki kana tiri kunyaya yekuti shoko raMwari rinofanira kubatsira vanhu.
Mukuru wesangano re Young Positives rinobatsira vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vaKelvin Magura vanoti vari kusanganawo nevechidiki vari kudzoserwa utano hwavo kumashure nemamwe maprofita ari kuvaudza kuti vainge vapodzwa neminamato yavo.
Kusangana nemamwe vanoita zvekunzi wapora nekutenda yatinoti your faith healing muchivungu. Iri dambudziko rakanyanya kuvana vechidiki nokuti rinokanganisa vamwe. Nyaya yekutedzera kumwa mushonga yatinoti adherence pachirungu. Uyezve mwana kana akatadza kunyatsotedzera kumwa mushonga, mwana ari kuonda uyezve ari kuita kuti miviri yake ive inodzimbikana.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zveHIV neTB kana kuti Rurindi mubazi rezveutano Dr. Chiedza Mupanguri vanoti idambudziko ravari kusangana naro mazuva ose nemhosva yekuti makereke nemaprofita awandisa ayo ave kuvhiringidza utano hwevarapwi.
Kuwanda kwaita maprofita ari kunamatira vanhu, vanhu vari kuwanikwa vachiudzwa kunzi vapora vobva vasiya mushonga, vobva vatorega kuya kukliniki nokuti vanozva kuti vakarega mushonga vakazoya kukliniki vanokwanisa kuzotukwa nemanesi, saka vanobva varega kuya kukliniki. Asi vanhu ivava vanozoona vazokomplicata ndo vanozoya vane macomplications, ende kazhinji kacho mushonga wacho pavanozodzoka mushonga wacho unenge usanyanya vabatsiri, vamwe vanobva vasvika pakufa. Saidambudziko chairo ratiri kuwana mazuva ano.
Dr. Mupanguri vanoti vanhu vakaregedza kunwa mishonga iyi vanozoguma varwadziwa nematenda erurindi kana kutemwa musoro zvinozogona kukonzeresa chirwere chemeningitis zvinova zvinonetsa kurapa nokuti masoja anorwisa zvirwere izvi anenge akurirwa neutachiwana hweHIV.
Vanhu ava vanozowanzorwara zvirwere zvatinoti maopportunistic infections anoteka advantage yekuti vhairasi inenge yawanda muropa. Maopportunity infections akafana nemeningitis ndo iri common. Kazhinji munhu anotanga uri musoro and then mumwe anozokurasika pfungwa. Vazhinji vanotoya vapa stage yekuti kunyange mukazoda kupa mushonga dzimwe nguva it will be too late, munhu anokwanisa kuzoshaya. Zvirwere zvakaita zvakare sana TB and kazhinji kacho vanhu vanozouya zvirwere zvatova advanced zvatovaparadza zvokuti mushonga yatinozovapa inokwanisa kutadza kuvabatsira.
Vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vari kunwa mishonga yechirwere cheHIV kubva mumiriyoni imwe chete ine mazana mana ezviuru, zvichireva kuti kune vanhu mazana maviri ezviuru vasati vatangisa kunwa mishonga iyi. Imwe nyanzvi zvakare munyaya dzezvirwere zveHIV AIDS nerurindi mubazi rezveutano Dr. Tsitsi Apollo vanoti chimwe chikwata chevanhu vanoregedza kutora mishonga iyi ndechevaye vakaenda kunoshanda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana uko kwavasingakwanise kupiwa mishonga iyi pachena sezvinoitwa muZimbabwe. Dr. Apollo vanoti varapwi ava vanozoguma varwara uye nedzimwe nguva voshayikira ikoko kana kuya kuZimbabwe vave kurwarisa vongozosvika kumusha zvirwere izvi zvakomba uye zvisingachakwanisika kurapika kusvikira vazoshaya. Dr. Apollo vanoti munhu wese anenge atangisa kunwa mishonga inorwisa utachiwana weHIV haafaniri kuregedza nokuti mishonga inofanira kunwiwa nemunhu upenyu hwake hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Zamire.